Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera zvita 23, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anoyambira vatyairi nevedzimotokari kuti varemekedze mitemo yemumigwagwa munguva ino yezororo.
Nzvimbo ine vanhu vazhinji vakagariswa munzvimbo dzatinoti mabhani munoyerera nemvura.
Dzimwe dzimba muHarare dzinozadzwa nemafashamo emvura zvichitevera kunaya kwemvura yakawanda nemusi wechina. Chirwere chekorera choramba chichikwira apo mvura yave kunaya yakawanda munyika. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa ari kuyambira vatyairi pamwe nevedzimotokari vemabhazi pamwe nemichovha kuti vange vachachanga achiita basa sebasa munguva ino yezororo rekrisimusi negoredzva senzira yekuedza kuderedza tsaona dzemumigwagwa. Mutauriri wemapurisa nyika yose, Assistant Commissioner Paul Nyati, vanoti mapurisa achanga ari mumigwagwa achiona mafambiro edzimotokari pamwe nekubvisa mumigwagwa motokari nemabhazi zvinenge zvisina kukodzera, uyewo kusunga vose vachawanikwa vachityora mitemo yemumigwagwa. Zvakaonekwa kuti tsaona zhinji dzinoitika munguva ino yemazororo uye dzinokonzerwa nevatyairi vanenge vasiri kutevedzera mitemo yemumigwagwa kanawo kushandiswa kwedzimotokari dzisina kukodzera. Assistant Commissioner Nyati vari kukurudzirawo vedzimotokari kuti vasiyane netsika yekufamba usiku. Ngatinzwei vachitsanangura.
Mapurisa anenge ari mumigwagwa kuvekuporisa mugwagwa zviyo kuchapinda taundi. Tinodiwa chete kuti vanhu ngavafambe zvakanaka. Muno taona dziri kuuraya vanhu mazuva ano kuno ndedzeusiku. Zvisatoti vatyairi vasafambe nhiko. Vatyairi vasatakure zvekupfurikidza mwari. Unoona kuti motokari inofanira kutakura vanhu vashanu inenge ine vanhu gumi. Inofanira kutakura vanhu gumi inenge ine vanhu makumi maviri. Zvichireva kuti vanhu vanofanira kukoshesa kufamba kwavo, vanofanira kukoshesa upinyu hwavo. Mapurisa vozoitawo basa ravo. Munguva tinozongomirira kuitira tori pachirungu blame game. Asi kune vamwana vanenge vasingateedzeri mutemo uyezve vasingaiti zvinhu zvofanira kuitwa nemazvo.
Tinoonawo kuti iyo presence kana kungoonekwa kwemapurisa vachimhanya mhanya mugwagwa kunogonawo kutoita kuti vamwe vange vachitora matanho ekusamhanyisa kana kunwa vachityaira nezvimwe zvakadaro. Zvinhu zvamungati muchaitawo here?
Ndo zvatagara tichitaura, ndo zvatiri kuzoita, uyezve tichabata motokari dzese. Tinokodzera kufamba pamugwagwa, tinokodzera kutakura vanhu. Ndosaka tiri kuti isusu hongu pane vanozoita misikanzwa hatitarisire kuti motokari dzemushikashika kana mapareti taxis achapfuura pamaroadblocks echipurisa.
Imwewo nyaya, Assistant Commissioner, inyaya yekuti vemakombi zvikuru takatarisa tsaona yakakonzereswa padhuze nepaliberation museum apo yekunzi vatyairi vemakombi vainzi vaienda vakatarisa kuri kubva dzimotokari. Zvii zvingaitwa kuti mutemo uteverwe?
Chokutanga, varidzi vedzimotokari idzodzo dzinotakura vanhu vanofanira kubatsirawo kuti vatyairi vavo vaite unhu hwakanaka. Hazvina kwazvinombotiendesa, hazvina zvazvinombotibatsira kuti mutyairi unodhiraivha wakatarisana nedzimwe motokari uchidhiraivha uri kurutivi rusiri irwo romumugwagwa. Zvinoreva chivi izvozvo. Hazvidi tirambe tichingotevererwa nemapurisa. Munhu akatwa rezinesi rekutyaira mumugwagwa ngaaite muenzaniso wakanaka.
Vanga vari mutauriri wemapurisa nyika yose, Assistant Commissioner Paul Nyati, vari parunare muHarare neStudio 7.
The Voice of America, VOA.
Muri dzine chitsama mumisha yebudiriro nekuwadzana muHarare dzinonzi dzakasara dzisina pekugara mushure mekunge mafashamo emvura azadza dzimba dzadzo mumisha miviri iyi usiku hwemusi wechina. Mapurisa akazivisa nezuro kuburikidza negwaro kuti chikwata chavo chinonunura vanhu munjodzi dzemumvura chesub aqua unit chakakwanisa kununura vane chitsama mubudiriro 4 gokunonzi kuma paddock mushure mekunge dzimba 15 dzazara nemvura mushure memafashamu emvura yakanaya usiku wechina. Ikuwo kunonzi mumwe mwana ane makore matanhatu anofungidzirwa kuti anogona kunga akatorwa nemafashamu emvura aya sezvo asiri kuwanikwa. Mapurisa anonzi akanunurawo mhuri 10 nepfumbamwe mumusha wekuwadzana extension mushure mekunge dzimba dzazara zvakare nemvura. Mukuru werimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vanoti dambudziko iri riri kuramba richikonzerwa nekuti vanhu vave kungobvumidzwa kuvakira dzimba dzavo munzvimbo dzaisimbosiyiwa dzichinzi dzinofamba nemvura pamwe nekuti vave kuvakirawo mumatoro. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yataita navo.
Ichokwadi, mukati nenzvimbo yebudiriro inzvimbo ine vanhu vazhinji vakagariswa munzvimbo dzatinoti mabani munoyerera nemvura, uye kune dambudziko zvakare rekuti vamwe vanovaka vacho vari kuvaka misha yavo yakatanangira panofamba nemvura voisa majurahoro anovharira kuti mvura isagone kufamba ichienda mutunjizi tunonorasa kunana chiveroko. Saka dambudziko iroro rinoita kuti pose panongonaya nzvimbo idzodzo dzinotonyodza. Zvaive zvinhu zvakanaka kuti vanhu vanyanye kudzidziswa kuti kunyange ukawana sendi mukati mebani yakachipa zvakadini ziva kuti uchasangana nedambudziko.
Tiri kunzwa kuti pane mwana ane makore matanhatu anofungidzirwa kunzi angadai akaeredzwa nemvura. Pane zvamati manzwawo here patsaona iyo iye mwana?
Pari zvino hapana chatanga tatitangonzwa kunze kwekungoti kuseni patanga tichimbotaura nevamwe vekunzvimbo ikoko vachingotaura kuti ndo dambudziko riripo mwana haasi kuwanikwa. Saka ticharamba tichingotaurawo nevatungamiri wedu wenzvimbo idzodzo kuti tinzwe kuti situation yacho yakamira sei.
Tinoona kuti vanhu vari kuvaka zviri kuitika mumaziso ekanzuru, hapana here matanho anenge achifanira kunge achitorwawo nekanzuru sezvo muri kutaurwa kuti nzvimbo idzi dzinenge dzichinzi mawetlands zvinenge zvichitozivikana nekanzuru?
Dambudziko rinoitika nderekuti panotonge pachitosiyiwa nzvimbo dzinenge dziri open idzodzo achinzi mawetlands. Maland barons nevamwe vane huori vari mukanzuru imomo kunyangwe wematongerwo enyika macancellors pavanoonawo mawetlands aya maopen spaces vanotoona iri nzvimbo yekuti vanogona kutsvaga rutsigiro. Saka matown planners mukataura navo anokurudzai kuti havana zvizhinji zvavanogona kuita ngekuti pavanozoda kuti mapurisa ekanzuro aende kuda kundodzivisa panenge pari kutofamba mapepa anenge achiratidza futi kuti ane zvidhinjo uye kune mari dzakatobvisirwa kukanzuro zvoita sekuti zviri pamutemo. Kunyange vanhu ivavo vakange vachiudziwa kuti pamuri kuwaka hapazi pamutemo kunenge vachitaura kuti hawana kumwe kwekugara. Saka dambudziko rinofanirwa kutogadziriswa inyaya yekuti makanzuro edu aya anofanirwa kuti asevhise nzvimbo dzokuti vanhu vagone kuzogara kuine mvura, kuinewo masuwa, kuine migwagwa. zvino tiko zvino wanu wanongoratidzwa bani wotonzi wakai.
Vanga vari mukuru werimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare eri Harare Residence Trust vaPrecious Shumba vari parunare muHarare neStudio 7. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere chekorera hunonzi huri kuramba huchikwira munyika panguva iyo pave kutyirwa kuti kunaya kwave kuita mvura kuchatowedzera dambudziko iri. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vanosvika zana nemakumi matatu nevapfumbamwe vakawanikwa vaine chirwere ichi nemusi wechina, chidimbu chepakati nepakati cheuwandu uhu vari vagari vemuHarare. Vanhu vanodarika zviuru gumi nezviviri vanonzi vabatwa nekorera nyika yose kubva zvatanga chirwere ichi. Kusvika pari zvino matunhu maduku makumi mashanu nemana anonzi abatwa nechirwere ichi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveutano vachitungamira sangano recommunity working group on health vaitai Rusike.
Kukwira kuri kuita huwandu hwevanhu vari kuramba vachibatwa nechirwere chekorera kunyanya-nyanya mudhorobha reHarare zviri kunyanyokonzerwa nekuda kwekuti vanhu havasi kuwaniswa mvura yakachena. Vanhu havasi kuwaniswa mvura nguva nenguva, uye dambudziko remarara asingatakurwi. Tozoyawo zvekare dambudziko remasuweji aya anoramba achingoputika asingagadziriswe nenguva. Ndo zvinhu zvatingati zviri kunyanyo ramba zvichikonzera kuti mudhorobha reHarare huwandu hwevanhu vari kubatwa chirwere chekorera hurambe huchikwira.
Tiri kuona kuti nyika yapinda munguva yekunaya kwemvura, zvingabatsira here kukurwa kwetsvina zvichiitawo kuti denda rekorera riderere?
Munguva ino yekunaya dambudziko rekorera richatoramba richiwedzera nekuda kwekuti veruzhinji vari kupona nematsime, matsime asina kunyanyochengetedzwa zvakanaka. Izvo zvine njodzi yekuda kwekuti munguva ino yekunaya marara nedzimwe tsvina dzese zviri kukurwa nemvura zvichinopindawo zvekare mumatsime iwawo. Izvo zvinokonzeresa kuti matsime anga achiwanawo utachiwana hunokonzeresa korera. Toyawo nyaya yezvibhorani zviri mumarokesheni mazhinji, tinoona kuti zvibhorani izvozvo munguva ino yekunaya zvizhinji zvacho zvinoita pakuita yatinoti contamination iya, zvinopedzesera zvazarawo zvekare utachiwana iwo hunokonzeresa korera. Munguva ino yekunaya tinoziva kuti ndiyo nguva zvekare iri kuwanika michero yakasiyana-siyana. Dzingave mango dzinongotengeswa mumastreets emuHarare, zvingave zvibage zvakabikwa zvakagochwa zviri kungotengeswa, mazhanje nezvimwe zvakasiyana-siyana. Nekuda kwekushayikwa kwemvura, dzimwe nguva vanhu vanongotenga mango dzavo mumastreets imomo votanga kutodya, mumwe anongotenga mazhanje ake wotanga kudya. Zvimwezvo nezvibage izvozvi dzimwe nguva kwazvinobikirwa hatizivi kuti mvura yacho inenge ichishandiswa imvura inenge yakaita sei. Saka dambudziko munguva yemvura ino yekorera richatoramba richikwira, tichaona vanhu vakawanda vachabatwa nechirwere chekorera, togoonawo zvekare vanhu vakawanda vanosvika pakurasikirwa neupenyu nekuda kwechirwere chekorera.
Pane dzimwe nzira here dzingashandiswa kudzivirira kupararira kwekorera dzakaita kana sekubaya nhomba?
Hongu tinokwanisa kubaya vanhu nhomba yekudzivirira chirwere chekorera, asi kubayiwa kwenhomba hazvichareva kuti makanzuru otadza kupa vanhu mvura. Nhomba haikwanise kutsiva nhau yemvura. Nhomba inenge yakanaka kubaya vanhu kusina outbreak yatakatarisana nayo, iye zvinezvi tiri muyatinoti muemergency.
Vanga vari nyanzvi mune zveutano vachitungamira sangano recommunity working group on health vaitai Rusike vari parunare muHarare neStudio 7. Mashoko ari kubuda anoti motokari dzakatakura rubatsiro dzinosvika makumi manomwe dzapinda kuchamhembe kweGaza nepamugano weEgypt weRafah. Gaza inonzi iri kuda rubatsiro zvechimbi-chimbi. Israel yakanga yaudza vagari vemuGaza kuti vabude kuchamhembe kwedunhu iri, asi pakazopinda mauto ayo akawana paine nzvimbo dzekugara shoma kana zvichienzaniswa nevanhu vakanga vachimo. Zvichakadaro zvichitevera mazuva enhaurirano dziri pamusoro pekuendeswa kwerubatsiro muGaza Strip, America haina kuvhota nechishanu pachisungo cheUN Security Council zvakabvumidza kutambirwa kwechisungo ichi nenhengo dzeUN Security Council 15. Israel inoti vanhu chiuru nemazana maviri vaurayiwa kubva zvatanga hondo yayo neHamas, iyo inonzi nehurumende yeAmerica chikwata chevanopfurikidza mwero. Bazi rezveutano muGaza iro riri pasi peHamas rinoti zvizvarwa zvePalestine zviuru makumi maviri zvaurayiwa muGaza.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Tunisia iri kupinda musarudzo dzemakanzuro mangwana senzira yekuwedzera uwandu hwenhengo dzedare iri kuburikidza nekuumba rimwe dare repiri rakanangana nenyaya dzebudiriro. Vadare mumatunhu ose eAmerica vari kudzoka kubasa mukutanga kwa2024 vachitarisirwa kushoropodza kurwiswa kweIsrael neHamas musi wa7 gumi guru, vamwe vachitarisirwawo kutora matanho akaomarara. Iye zvino tinokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunombopiwa naMavelas Muhlanganya weStudio 7, asi nhasi muri kuchipiwa neni tichitarisa mabasa ari kubatwa nesangano rinomirira vagari vemuchitungwiza rechitungwiza Residence Trust, richitungamirwa namuzvare Alice Kuvea, ekusimudzira madzimai emuchitungwiza uye zvavari kutarisira kuita muna 2024.
Zvatinotanga chekupa vanhu chikafu musi wa31 nevamwe vatinoshandidzana navo, uye zvekare takaita mamachi kukurudzira nyaya dzegender based violence, mhirizhonga mudzimba, mhirizhonga muzvikoro, mhirizhonga muchamatiki, uye yekuti ticharamba tichiita mabasa ayo ende tichavandudzika. Uye zvekare inini semumiri weboka rechitsvetsi takaendawo neorganization inonzi wese chembo rakapera inomirira madzimai taanga tiri kugokwe, uko kwataita zvekare yatinoti bhaketu bhaketu, mai mune sipo, mai mune masanitary pads, matiki brush, makamu, mafuta, zvakawanda wanda zvekuti madzimai abatsirika. Saka chirongwa ichi tichazenge tichikunza zvekare muchitunge, iko zvino tine zvimwe zvatikamirira kuti tikwanise wanwa tichipa vasikana vechidiki muchikoro.
Ko, munyaya dzezvematongerwo enyika zvii zvakaitwawo nemadzimai mudunhu menyu?
Takave nechirongwa chakanaka chevoter registration, chatakarejista vana vechikoro vanosvika kuma1200 vanove vakatangawo vhota mutsva 23 August. Saka asisi njisa saka ita chumango kuru jira kuchida ita wana. Batimo baka na nao mama organization. Anko sao tupatuo bachikafu kama wilche. Kama school fees inori medampu zikori hiko. Ma school fees aanchi. Nakumitakumishe muno munu unika. Kana utimizika munu. Izo shikana utikitu anwane Christmas apana. Christmas anwane kwa urimu zimba zao. Lakitoronga kutu anwane kwa laironga jema school fees nesho na uniform.
Tinoona kuti madzimai akawanda anorarama nenyaya dzekutengesa. Vakashandawo sei mugore irori ratiri kubva madzimai?
Tinongotenda nekoti obva yakakapuwa sechitsvese yekumisa kupwanwa kuri tiri pamutemo kwekutengesera kana kuti mazendi stores. Izvozvo zvakambotibatsira uye zvekare takagarawo pasi nekanzuro yechitungidza. Tika kuru kuru tuwa na badaro mari ya kutu wa sarambu wa chunguru tuwa ni kazi ni meta 10 years kutu wa konton kwa kutenge sasele kwa wano kutenge sere saka miza kuwa kwa kutenge kutenge sere kito kwa dazi wa mida mwte kwa kuru kunai wano kutenge sere pacho muru odia sika nziri nenge chungo da mari ainaka yaka waka kuchundi kutu yaka tupa utanga kukoreli
kwa mugoreli rukuya ra 2024 Sema dzimai mushitungwiza zvinhu zvamungatarisirawo kunge muchiita kana kupedzisa zvirongwa zvimwe zvamunota tinotarisira kuti ichi nechichi
kana ndetenda tikukarisira kuramba tichibatsirana kumatrainings zvandamboreva kubatsira vanotambura kubatsirawo nechikafu uye zvekare kupa vanhuwo mabasa kutitsaone kuti vaite mabasa emaoko tikutarisirawo kuti pane mamwe mapoka atakatenda nawo aipa madzimai mari yekuti vatange mabasa emaoko anotangakaiiesatiotaot shuwangu vatibatsira vakazi vakawanisa zvikuru uye zvekare dambudziko remvura munomtichungisa isu vakadzi tisiri kutambura tirikutarisira kuti hurumende isatimbose zvetakanyora kune mukuru wenyika kuti vationewo pakuvakwa kwedhemu redu tikwanise kuwanikwa tichicherawo mvura mumatepi tisarambe tichitenga nekutakura migomo zuva rega rega uye tichitarisira zvekare kuti vakadzi vazhinji vachange vachipinda muzvigaro zvepamusoro ungadai kuri muzvikoko kumachechi nenzvimbo dzakasiyana siyana nekuti mudzimai tisu tinekwanisa kana kuti tine chido nekuvakaguta tikatarisa vapa tichienzanisa nevarume vatichamboita pazvigaro uye chimwe chandandangara tingotenda kuti kekutanga muguta rechitungidza taitawo meya wechidzimai saka tinongozvitenda.
Aiwa ndinotenda zvikuru muzvare kuvheya ndichiti muwe negore dzvarakanaka nekisimusi yakanaka.
Atotenda nemiwo.
Ndinotenda, thank you.
Manga makateerera kuhurukuro yataita namuzvare Diana Kuvheya vanove mukuru wesangano rinomirira vagari vemuchitungwiza rechitrust. Iye zvino tokupai chirongwa cheupenyu hwedu Our Lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nhasi tiine hurukuro namukoma Presmore Musundi vanochovha mabhasikoro zvemumijawo. Mukoma Musundi ndemumwe wevachovhi vemabhasikoro vakachovha mabhasikoro avo kubva kuJohannesburg muSouth Africa vachisvika muBulawayo svondo rino senzira yekukurudzira veruzhinji kuti vasiyane nekushandiswa kwezvinodhaka.
Yes, ndiri mumwe chikwata chakachovha kubva kuSouth Africa kusvika kuBulawayo kubva nemusi weMonday uri musi wa18 December 2023. Rakasimuka kuJoburg na7 a.m. ndokubva tarova usiku hwose. Asi ndokuda kuti takange taona kuti hatina back up kumashure kwedu. Maoko anga anga asingachakwanisi kupula mabreaks. Chibva ndaenda nelift yandakaenda naye kunosvika muGwanda. Vandamirira vamwe kuti vakwanise kusvika muGwanda. Pane kuda kuti ndakasvika usiku ndibva ndambozorora muGwanda. Ndibva ndazobuda muGwanda na 3 a.m. kuenda kuBulawayo. Ndakasvika muBulawayo around 7-8 makuseni ndakandave kuBulawayo. Ndokwa ndakazomirira chimwe chikwata chose zuva rose kuti chisvike. Chibva chazosvika na 6 manheru.
Chinangwa chenyu chekuti mutore rwendo urwu rwekuchovha mabhasikoro makiromita akawanda kudai changa chiri chei mukoma express more.
Chinangwa nechivavarirwa kuti titore danho rekuchovha uye kuzvishungurudza nemabhasikoro kubva kuJoburg kusvika kuZimbabwe inhau yekuramba zvinodhaka kuvanana kuzera rechidiki zvinova ndizvo zvauraya nyika dzakawanda ndo zvakakonzesa kuti nyanye kunge tiri pamabhasikoro kubva kuSouth Africa kuya kuZimbabwe kuda kwekuti say no to drugs ndo rangarire zita recampaigni awareness yedu. Ndofunga veruzhinji vanogona kunga vachingofunga kuti vanhu vakazviita mandevele chete kwete. Ndina ndisiri mundevele, ndiri mushona. But nekuda kwekuti kana mukange mavaka ofriendship nevanhu vanobva kune imwe district, kana friendship yenyu yakasimba, ushamwari hwenyu hwakasimba, munokwanisa kuita chinhu chimwe chete pakashayiwa kana kuziva kana mumwe chete kuti hamuzivi vanhu vanotaura rurimi rumwe chete.
Icho chirongwa chenyu chakanangana nemazera api mukoma musundi?
Ngati awareness yedu yanga yakanangana nekuramba kwezvinodhaka kuzera rechidiki nezera rechikuru zvinova ndizvo zvauraya nyika. So tinotenda zvikuru sei kumasponsors nevamwe vese vakabatsira kuti rwendo rwedu runge ruchibudirira kunyange zvavo vamwe vasiri kuzvibhiliva kana kutenda, asi tinongosisa paruoko rwaMwari. Ndinofunga kuti vabhilivhe tichaita kuti tivatumire mafambiro atakaita pamaGPS edu kusvika chinosvika kuBulawayo. Dzimwe nguva vanga vane nekufara uye nekutendeseka nekuti vamwe vanoshoropodza uye kushoora, asi ngati kambeni yedu yanga yakanangana nesay no to drugs kuzera rechidiki.
Tinoona kuti rwendo rwamakafamba rusi rwendo rwekutamba narwo. Mune matambudziko amakasanganawo nawo here mukufamba imomo?
Matambudziko mazhinji atakasangana nawo mukati merwendo. Ndinofunga kutsanangura zvingatoda mapeji akati wande, asi muchidimbu ndine tarisiro yekuti ndofunga next patinoita zvakare ride yedu yakafanana naiyoyo tichange tiine backup ka kuitira kuti tisatakura mabhegi pamabhasikoro kana kumisana yedu, nekuti zvinhu zvimwe zvinotipedza pawa uye kuneta nokuda kwekuti zvinenge zvichirema. Asi nokuda kwekuti haungazofambi rwendo rwamazuva matatu uri pamusoro pebhasikoro usina uniform, mbatya dzekushandisa kuti unge uchichinja murodhi, zvinoda kuti ufambe wakazvitakura. Uyewo kuti kana tichinge takumbirawo kuti vanhu vasponze like zvakafanana navana nechikafu muzhira, zvinhu zvisingatifadzi pakuzobvisa mari dzedu tichitenga isi tanga takambotarisira kuti pamwe vanhu vachatibatsira. Saka ndezvimwe zvematambudziko uye zvinhu zvisingafadzi murwendo, asi tinongozvisa maoko aMwari nokuti iri ranga riri zano redu, ranga risiri zano rezvikwata zvatinomhanyira tiri kuSouth Africa.
Tinonzwa kuti urongwa uhwu hwakatangwa namukoma Meli, imi makazopindawo sei?
Akangotiwa atisherawo nyaya kuti varume ini tinoda kufamba nebhasikoro kubva kuJoburg kuenda kuBulawayo, tichibva tasvitsa nyaya kuzvikwata zvatinochovhera tiri kunokwe sei. Hazvingakwanisike here? Zvikanzi kana muchida nemwoyo yenyu yese munokwanisa kuzviita. Ndobva pangoitawo mamwe masponsa akavolondia kwataisvikira kuBulawayo kwacho, uye vamwe mataizoita marefreshments murodhi like True Elegant pagomo yepaBite Bridge kusaidi rekumavirira kwebhodha. Tinofara zvikuru newelcome yavakaita kwatiri, zvinhu zvinodadisa chaizvo. Chikafu chatakadya ipapo changa chakarongeka, marefreshments atakawana ipapo anga akarongeka, uye mabatiro avakatiita vakaratidza chido kuti tiri vanhu kwavari. Pamakadho zvakare kunyange zvazvo kwaiva pakati peusiku, asi vanhu vairatidza kufara zvikuru kwazvo. Nepagaraji repaGwanda takangamwa zvangu zita regaraji, asi vanhu vairatidza kufara zvikuru sei nekuda kwekampeini yatanga tiinayo, uye Bulawayo yose vanhu vakaratidza kutigamuchira murudo rwaMwari uye murufaro.
Vanga vari muchovhe wemabhasikoro emijaho mukoma Presmo Musundi vachitaura vari parunare kuchiredzi nestudio 7. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mapurisa anoyambira vatyairi nevedzimotokari kuti varemekedze mitemo yemumigwagwa munguva ino yezororo. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyai muina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathele lithuva ngibonge uJonga Kandemiri obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani zulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo omhla ziku-23 kumpalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
siyananzelela ukuthi lo nyaka lanxa sesingene ekhefini lekhisimusi eqinisweni ukuthi akukhanya ukuthi ikhisimusi ikhisimusi ekhona ekhalendeni. Iminyaka edluleyo even lowa last year ngakwakunzima, sinananzela ukuthi xa ubhodabhoda ubone kusiba le mcimbi endaweni ezithiyeneyo.
UZulu uthi ikhisimusi yalo nyaka iza kuba iduma ukwedlula iminyaka yonke ngenxa yokusilela kwemali.
Ngoba kwaphela amafridge osofa amatafula konke kuyabe kusebanzini kwenakele kakhulu kibe kanti impahla zabo zibathekeze ingubo zabamanzi.
Amapholisa athi umntwana weHarare elokitshini leBudiriro oleminyaka yesithupha elokhu engakabonakali kulandela ukuna kwezulu elitshiye izindlu zitshone emanzini.
Ngoba i-government of national unity iqhakathekile apha eZimbabwe ukuthi ibe khona, ngoba singakhangela isayidi lomnotho wethu weZimbabwe umoshakele nendaba yeZANU PF ikhala nama-sanctions. So iZANU PF nxa ingabambana ne-TPC zonke izinto zizalunga.
Umkhokheli webandla eliphikisayo ele-People's Unity Party, umnumzana Herbert Jamuka, uthi uhulumende womanyane nguye kuphela ungaqeda indubo zelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. UZulu uthi ikhisimusi yalonyaka iza kuba iduma kakhulu ukwedlula iminyaka yonke ngenxa yokusilela kwemali. Iningi alisebenzi njalo labasebenzayo bathi imali ayeneli ukuthi kuthengwe ezimnandi kujatshulwe njengeminyakeni. Kusele amalanga phose amabili nje kuphela ukuthi lifike ilanga lekhisimusi, kodwa iningi lithi impawu zaleli khefu ezamagigi leminye imicimbi eyandise kuba khona ngalesi sikhathi kweminye iminyaka kayikho. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi ezCTU, umnumzana Ambrose Sibindi ongewebandla leCCC.
Siyananzelela ukuthi lo nyaka lanxa sesingene ekhefini lekhisimusi eqinisweni ukuthi akukhanya ukuthi ikhisimusi ekhona ekhalendeni. Iminyaka edluleyo even lowa last year nxa kwakunzima, sinananzela ukuthi xa ubhodabhoda ubone kusiba le mcimbi endaweni ezithiyeneyo. Wawuqalisa futhi masinya khonapho kubonovemba ubona abantu nje besithengisa ukuthi isikhathi asebengene kiso isikhathi sekhisimusi, bodwa ungananzela kathesi hayi kuthule. Ungase ungene ezitolo lapha, siyananzela ukuthi labona abayojayo uqekise izitole ezingaziqeqiswanga, ukuthi nxa bekungenzeka ukuthi kube lo muntu ongabe evalele kwenye indawo abe sephoa ngokukhitshwa bhodabhode lapha kobulawayo, bengasuzananzela ukuthi ikhisimusi ngoba kulakuphithizeka esikwejwayeleyo. Siyakunanzela khonokho lezitolo lapha ayisiko lokhwana ukuphithizela esijale ukubona abantu nje ungathi babhizi bephithizela bona ababevendini bedinga izimali. Amavenda yiwo agcwela iganga lonke enxa ebenani ukuthi abantu bazadobhadobha lapha nalapha ngamafitshane abantu ngenxa yokuswela lokuthi umnotho elizwe zinzima. Yikho okwenza abantu bengaphithizeli, ngoba ukuze uphithizele ukuthi ube le mali ukuthi wenelise ukubana uthengele abantwana konke. Impahla sibule zitolo zikhona kodwa uhlupha zibambeki, akufani laleyana iminyaka eminye esadlula ku-2008 wawuvele ungela mpahla ezitolo. Kathi zimpahla zikhona kodwa ke ukuthi abantu benelise ukuthi bathenge impahla kuyehlula. Ngokunjalo ikhisimusi yakhona ithule sibili kakhulu, nalapha ezindlini wawubona abantu begida kula maphati kutshaywa ama-rates kodwa walo nyaka kukhanya nje kuzithulele. Singakwazi ukungena ale khisimusi kanye kuzatshengisa ukuthi kule mpilo, but okwamanje hayi, impilo yekhisimusi ledlabuzane lekhisimusi asilinanzelela likho ebantwini.
Manje ngokubona kwakho abantu bazayidlala njani ikhisimusi yalo nyaka njengoba abaningi bekhala ngokuswelakala kwemali?
ungasitshela nje ngamafeature.
Well, kusegcekeni ukuthi ikhizimu zalonyaka kukhanya ungathi abantu zizabehlula ngenxa yokuba nabantu abalamali. Njalo lo hlupho njengoba sazi amabhizinisi bezimbabwe nxa kusiba ikhisimusi bayacabangela ukuthi abantu bazakuthenga basuke bakhwezi impahla intengo yezimpahla zabo kwenza abantu kubehlule. Lalaba emakhaya futhi nganzela amabhasi emakhaya imishova la emakhaya labo sebeqhwezile intengo kusenza ukuthi impilo yabantu iqhubeke isiba nzima sibili kakhulu. So ngokunjalo siyabonda hhayi izaba ikhisimusi ngoba ikhona ekhalendeni lokuthi abantu bathola amathuba okubana bake baphumule bangayi emsebenzini. Kodwa lokhona suke jwayele ukuthi abantu phele bebizana bezimuli bebizana bengomakhelwane sibona ngathi akutshengisi ngenxa yohlupho esilalo ezomnotho welizwe abantu leyo mali abalayo. So ke sikhanyele ukuthi aliba kuyavuma futhi le ntengo zempahla sesuke zaqanza ngoba singananzelela. Ndabona abezitolo sebefika izimpahla zokuthiwa hhayi leyi awusozuyithenge nge-RTGS usuthenga kuphela ngemali yemzini i-US. So yinhlupho esihlangana la zonke lezo. Kuthi laba labavuma ukuthi kuswayitwe nge-RTGS basuke abainflate ama-rates abo abaningi sokusuba yile imali yomkambo kusazuthi abantu kube nzima. So ngamafitshane abantu ikhisimusi yabo suke bayikholise ngoba kuloku nzima sibi nje.
Lo-ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi e-ZCTU njalo engowebandla le-CCC. Amapolisa athi umntwana weHarare elokishini leBudiriro oleminyaka eyisithupha elokhu engakabonakali kulandela ukuna kwezulu elithiye izindlu zitshonile emanzini. Izindlu ezifika phose ithumi lanhlanu zibikwa zitshonile emanzini okubangele ukuthi abaningi bahlengwe ngendizamtshina zohlobo lwamahelikopta logatsha lomapolisa olwamanzi olwe-sub aqua unit. Kodwa umntwana lo elokhu engakabonakali kusukela ngomgqibelo kusukela ngolwesihlanu uqolo. Amapolisa athi udubo lolu lufinyelele elokitshini leKuwatsana extension lapho okulezindlu ezitshone emanzini lazo. Sixoxe lomgcini sihlalo webhodi yezakhamizi eHarare Residence Trust umnumzana Albert Mazula ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ya into ekhona lapha ukuthi singakhangela idolobha ikakhulu iHarare leKitumbiza. Kulendawo lezi singathi ngamachaphozi okungamelanga ukuthi abantu bakhe izindlu. Kodwa nxa besakha izindlu kumele kube lamalungiselelo. Yikho ke sakhula amalungiselelo aneleyo njalo abantu baphonda ukunikwa nje indawo ikakhulu ngendaba ye-corruption. So ngokunjalo uzabona ukuthi izulu lingana. Izindlu ziyagcwala amanzi. Ugeleze kungena ezindlini abantu becina kusikhathi kuphuma phezu kwemagala kusifuna kuyafika emadolo. Njalo le-drainage system ekhona i-very poor akusela drainage system esasiyibona kudala leyana. So kugcina iy'ndawo zisiba flooded. Njalo singakhangela ama-foundation ezindlu lezo ngendaba ye-corruption ekhona ayaphasiswa ngoba abantu abona ukuthi nxa sikhangela indawo ezingathi ziyixhaphozi abantu bayakha kodwa kumele ukuthi kube ne-foundation ehambelana naleyo ndawo. Nxa kungena ama-foundation kutho ukuthi izindlu zabo ziphansi kakhulu izulu lingana kakhulu amanzi angena ezindlini.
Manje kuzona lezi okuthiwa khona amanzi angenile kuwonakele okunganani njalo ungasitshela ukuthi akula yini ophelelwe ngumphefumulo ngenxa yesehlakalo lesi?
Ngeripoti esiyizwileyo kuthiwa kulontombazana oyedwa ofileyo kodwa kasikakhonfemi ukuthi kuliqiniso na. Njalo abantu abaningi balahlekelwe zimpahla zabo eziningi ngoba kwagqekela amafriji, osofa, amatafula konke kuyabe kusemanzini. Kwenakele kakhulu sibe kanti impahla zabo zilahlekelwe iy'ngubo zabamanzi. Kodwa singakhele kakhulu ofriji lao i-furniture lamasofa kungangenwa izulu kuyawonakala kakhulu. Umonakalo wakhona uyahlupha ukuthi ulungiseke. Abanye kuyagcina sokudingakala ukuthi bathenge okutsha.
Manje bona labo abawonakeleyo bayathola yini uncedo kuhulumende kumbe inhlanganiso ezizimeleyo?
Njengeyo njengabantu abamela izakhamizi ludaba esizalukhangela ngoba umonakalo lo omunye wakhona akawubengelwa ngayibo. So sizazama ukuthi sibe sikhulume nabe council ukuthi sibone ukuthi ncedobani abangaluthola kodwa sibe ezinye inhlanganiso ama-NGO abancedisayo lapho nalaphana ngoba ikakhulu ngakhangela abanye bacine besela indawo zokuhlala bayakhuphulwa bayehlaliswa kwenye indawo temporarily amanzi aze abe naneno babesebebuyela ezindlini zabo kodwa uhulumente hhayi kathika akula ncedo esilizileyo asewalunika okwakhathesi.
Umnumzana Albert Mazula ngumgcinisihlalo webhodi yezakhamizi eHarare Residence Trust ubekhuluma ecingweni leStudio 7 khona le eHarare. Umkhokheli webandla eliphikisayo ele People's Unity Party umnumzana Herbert Jamuka uthi uhulumende womanyano nguye kuphela ongaqeda indubo zelizwe. UJamuka utshele intatheli zindaba yeStudio 7 uMlondolozi Ndlovu ukuthi kumele umongameli Emmerson Mnangagwa ahlale phansi akhulumisane lomkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa kunye lenye inkokheli yezombusazwe.
Ngoba i-government of national unity iqhakathekile apha eZimbabwe ukuthi ibe khona ngoba singakhangela iside lomnotho wethu weZimbabwe umoshakhele nendaba yeZANU-PF ikhala nama-sanctions. So iZANU-PF nxa ingabambana ne-CCC zonke izinto zizalunga nabalungu bazakhipha ama-sanctions.
Kodwa ubaba uMnangagwa lapho uthi yena wanqoba kukhetho lingafuna ukuthi abambane njani noChamisa yena kungiyo wawinayo kuma-elections.
Mina as a opposition leader uMnangagwa kanqobanga uMnangagwa kusebenzisa amaqhinga nesiNdebele. Number one, uMnangagwa wadeploya iFAS, wadeploya iHeritage. Babehamba bethusela abantu abadala emizini abanye beshayiwa nezinduna nenkosi nobosobhuku. So abantu bavotelisa noPF nokusaba and ama-election lawa arigwa awahambanga nendlela eright. So uMnangagwa kawinanga this election but usebenze amandla special amasoja ama-CIO and the Zimbabwe Republic Police.
Kodwa uChamisa ungena ngathi la why lifuna ukuthi uChamisa loMnangagwa babambane?
Ya uChamisa loMnangagwa kunanzelekile ukuthi babambane ngoba ama-votes abo asondelene especially uMnangagwa uChamisa kune 1.9 million votes Mnangagwa 2 million, so different yabo incani. So kufanele aba bayithu babambane then kube ne-government of national unity elizweni, kube ne-peace elizweni, kube ne-development elizweni, kube ne-unity enkulu, sivule ama-industry, silungise imali ethengayo, abantu bayeke into zokuhawula apha esitarateni bethengisa izinto betshiswa yilanga nendaba yehulumende iKZANU-PF.
Hello ke ngumnumzana Albert Mazula umkhokheli webandla le People's Unity Party.
Lamlela ntwandwe,
lamlela
lamlela
ntwandwe,
lamlela
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa wafowembula,
lamlela ntwandwe,
lamlela
lamlela ntwandwe,
lamlela
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa wafowembula.
Kwezemaphandleni uhlangothi lukahulumende olubona ngokuvikelwa lokuhlengwa kwabantu ngesikhathi somonakalo odalwa zingozi zemvelo olu-Civil Protection Unit lubika ukuba umbane usubulele abantu abedlula amachumi amahlanu 52 kusukela ngomfufu lonyaka. Lokhu bathi kubangelwa isimo sokuguquka komkhathi i-climate change. UNokuthaba Dlamini usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseVictoria Falls.
Abe-Civil Protection Unit bathi leli nani liphezulu kakhulu njalo lokhu akusomvama. Bekhuthaza uzulu ukuba athathe amanyathelo okuzivikela mihla yonke nxa kulezulu elilolaka lombane. Umqondisi wohlangothi lolu umnumzana Nathan Nkomo uthi kunani leli inenge lehlelwa ingozi yenkosazana lisendlini ikakhulu emaphandleni.
The biggest challenge is that this lightning affects them whilst they are in their houses.
Umbane lo utshaya kakhulu abasezindlini ikakhulu emakhitshini. Siyaphelelwa ukuthi ndlela bani njalo esingazifaka ukwehlisa limpica ngaphandle. Lakho nxa kuseneliseka ukuba umuzi ngomuzi ugejele incingo zokuvikela imbane le kungelani lendleko ngoba impilo yomuntu ibalulekile kakhulu.
Unkomo uthi lesi sika sidla ubhedu eziqintini ezigoqela kokuthu egokhwe kanye lemaswingo. Ensukwini ezimbalwa ezedluleyo lombane ubekwa uchaye owesifazane kanye lengane ezimbili emaswingo. Njengohulumende uthi sebephume lamacebo okubumba amakomiti okulimukisa lokufundisa uZulu ngendlela zokuzivikela.
If structures that go now up to grassroots level, up to the village level.
Loba singahlomanga ngokupheleleyo ngezimali, kodwa sesibumbe amakomiti aqalela emakhaya kusiya phezulu, ama district development coordinators, njalo laba bazaba lilihlo kusiyafika uNkwenkwezi. Umsebenzi wabo yikwelula ingalo kulaba asebehlelwe izingozi eziphathelane lomkhathi.
Omunye wama district development coordinators njalo eyisiphatha amandla secouncilini yenkayi rural district council umnumzana Silibele Mpofu uthi labo babhekane lengozi yombane ukugalula kwabantu kanye lokubhidlizwa kwezakhiwo ikakhulu emangweni we ward 6 ehlanganisa igwamayaya kusiya kubotsheli.
Siya saba lesehlakalo ke singazange sibe sihle kunyanga ephelile lapho kwaba labantwana khona abathathu abagcina bewela emthonjeni umfula wawugeleza abantwana bedlala khona fayimfuleni futhi bayelokhu bedlala besemanzini kathi phakathi komfula kwakugetshwe imgodi. Kwezinye izindawo sithola ama-reports okuthi abantwana izindlu zitshaye inkosazane ezinye zithile.
Umpofu uqonqosela izakhamizi ukuba zivikele ingozi lezi ikakhulu ekuchapheni imifula ngoba kunje kule muli yegokhwelayo egalule yatshona emfuleni emalangeni edluleyo bechaphela elubhane.
Nxa izulu lingazeline kuyubana abantwana besikolo besesikolo kusamele ukuthi abazali baye balanda abantwana bengahambi bebodwa ngoba bengahamba bebodwa kuba yingozi. Ekutheni abantwana abayinelisi ukubana bahlolisise ukuthi umumo lapha umi kanjani.
Umpofu ucebisa njalo ukuba abantu bengami ngaphansi kwezakhiwo kumbe izihlahla ezinde ukuze kwenqatshelwe inkosazana le. Uxwayise njalo ukuba izifuyo lazo kazibuthwe sikhathi sonke nxa izulu lisina ngesizathu sokuba zandile njalo ingozi zezifuyo ezigalulayo kumbe ezitshaywa yinkosazana. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Lamhlanje sixoxa lo senator webulilima umnumzana Solani Njemnyama Moyo.
Salibonani baba Gandhi. Gandhi ngine initiative yenye engiyenzayo eyokuncedisa abantwana abangela abazali uDisemba neChristmas ngoba abantu abanengi ezweni ezimbako njengoba nezimbako kudliwa ungaqwanisa umlomo abantu abanengi kabala lapha bangathola khona ikakunantwana bayezintandane ngoba batshonelwa ngabazali babo. Abanye abantu bazabe dobhile umncane bejabulile umntwana uyabe ngafuna ukudla umntwana into oyifunayo kakhulu ebefuna ngithole isigqoko esitsha ngithole amaswits ngithole amathenisi amatsha kungkhwane umntwana kumenza ezibone ukuthi labazali enenxa abantu bekwenza ukhayela umakhelwane babe ngelaluthi isikhathi samanje njengoba nasiqala nje ukuthi izulu kumele izathembisa inkomo zifile indlala isingenile emathebeleni laphika kule bulilima lema south yonke jikelele indlala khona ayenze enokuyachisa abantu balambile. So ngithe into le ngijwayele ukuyenza ngeminyaka leminyaka uDisemba ngiyenza ngoba ngangingaphilanga kahle kathi singayenza mhla ka 25 ngizaba ngihlangene lezi ntandane abantwana abazali.
Ungasitshela ukuthi baningi okunganani abantwana elibaphathisayo?
So far I totally sing in nayo. Ile totally as ngoba skate bantu tu ngibaba abantu baye totally sing in nayo sing le 57. Kusase abanye abantu khona bezabuya. Then isilezalukazi abo izalukazi eziqala kubo 70 years kusiya phezulu lazo ngizabanye izinike impupu ukuthi isalukazi lazo le bayese bangasi sidla siwatcha sibone lazo ukuthi siyenza something.
Ngobani abaphathisayo kuhlelo lwenu lolu olokuphathisa abantwana?
Uku into leya ngiyenzi ngedwa ngiyenza ngalama labantu abalenhliziyo ezinhle abalenhliziyo ezinde ama business people like lapha mina ngisebenza khona bayancedisile sibili kakhulu njalo nginendaba enye ezisubuhlungu Plumpt Town lapho kuyiko kuvela kona izintandane lezi eziyizwe ezithemba idorobha business people ababuyayo bebuya kwezinye indawo sile ama business people sile Plumpt Bakery sile Plumpt Bakery Plumpt Bakery incedisile layo kakhulu ngokuthi ngezinkwa ukuthi abantwana bethole ukudla la ngihizimusi Plumpt Bakery yancedisa futhi incedisa isibhedlela sonke isikhathi izinto ezidliwa ezigulani iyancedisa ngibachayela ihlombe kubonisa ukuthi yibo abantu abaziyo ukuthi i-community mele benefit nxa befake ibhizinisi yabo ngoba ikhona community ithenga khona abantu bathenga khona ngibe sengisithi khona labo site bancedisile ama-drinks ngibe sengisithi o-golden bancedisile ngabantu abajwayele ukukwenza khonokho o-mainline bancedisile ngikhuluma ngama-business people aba-around kuleyo ku-Plumpt Town ngibe sengisithi khona ngile challenge ingaso challenge yami yodwa I think liyawazi greens siyiwe enkulu ePlumpt ngifikile greens kweminyaka ngabanika incwadi zabe respond kade ezimfinga abanika incwadi ngathumela incwadi ngayinikeza omunye ukuthi abanike into sengisiya find out ukuthi bayithola bathi kabayithola nganikeza ngabanikeza ngakhuluma lo manager umanager ngikhulume naye ngithe ngase ngifika kwese ngihlola ukuthi njengoba nalithumela yokucela ama donation kasifuna imali yenu sasifuna anything elibona ngani lingancedisa abantu abahluphekayo bangiphendula ukuthi bona hayi kabala lutho
lo ke bekungusenator webulilima umnumzana Solani Njenyama Moyo ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama asidibanini njalo ngeviki ezayo sikhathi sini.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Uguhlelo abaculi bethu liviki sihamba leqembu lezokholo lizibiza ngokuthi ivangeli elitsha labakhethwa kwaya lona eselethule idlalade lalo lesibili lelesihloko esithi Nkosi ngisize nangu umkhokheli waleliqembu exoxa lo Ntungameli Nkomo we Studio 7
ngizomphilela u Jesu
Jesus, 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 Mustafa na lapana eki mapisa ivangeli elisha labakhethwa isungulwe ngo-2021 sakhipha isigilo kuqala ngonyaka odlule bese kuba khona leli esiliphushayo njengamanje.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Inamba yizo lezi 071 023 7916. Ngiphinde futhi 071 023 7913. Ezinye zithi 076 462 1012, 076 462 1012. Odinga uculo wethu kulezi namba uzozithola nakuFacebook laphana, ivangeli elisha labakhethwa sikhona laphana kuFacebook. Okunye sisaphezu kwakho kuzotholakala, kuzobonakala, kodwa kwamanje engasithola kulezi namba lezi engizifise khona lapha.
Abalandeli ubashiyela wapha amazwi?
Abasenjalo besilandela ngale ndlela abasilandela ngakhona. Sithi nje lathi sisafufuza, sisafufuza kulo mculo, abasibekezelele, siyabathanda, siyabathanda. Sicela nathi nje besinikeze iy'ndlebe, besilandele kakhulu enkundleni zokuxhumana nje khona lapha. Sibafisela amaholide amahle, ababe namaholide amahle, beziphathe kahle.
Bekulivangeli elitsha labakhethwa kwaya. Besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. UZulu uthi iKhisimusi yalonyaka iza kuba iduma ukwedlula iminyaka yonke ngenxa yokusilela kwemali. Amapolisa athi umntwana weHarare elokitshini lebudiriro oleminyaka yesithupha elokhu engakabonakali kulandela ukuna kwezulu elithiye izindlu zitshone emanzini. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo, igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa iyi nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.